sachigaro webato reMDCT inotungamirirwa navanoswa muchamisa vamogen komichi vanoti gwaro revavhoti rinofanira kupiwa kumakambani akazvimirira kuti aongorore gwaro iri.
Tinoda isu kuti make sure kuti voters zvakaitwa ari auditwe next na auditor kuti kuona kuti zvakaitwa zviripo here, nekuti tinosvika kuti musi wokuvhota tiwana mapicture yedu akachinjwa, akabviswa panzvimbo, vanhu maid number akachinjiwa pasina munhu aauditor anenge ari professional. Tinoda kuti zviitiwe, kunzi munhu uzviauditire wega munhu, vanhu havana access to the web, kuti mawebsite, vanhu havana the capacity, the things required, kuti the knowledge kuti vanhu vanoauditor sei. Tinoda kuti vana people kambani dzakafanana na KPMG vaite ivo the auditing, zvinhu zvibude pachena.
Mashoko avakomichi aya akatsinhirwa nemutungamiriri webato renational constitutional assembly Balaz Mo Maduku.
Senzi, tinosapota zvitorwa nevamwe kuti voters roll inyatsotariswa zvakanaka. Kutarisa chinhu zvakanaka kungoti vanhu vane madoubt vaya vasaramba vachingofunga kuti pane chakaipa. When we say investigator, kana paitika chinhu ndokugara kwakanaka iko kucheka panyatsobudiswa kuti pa munhu wese apinde muelection asina kugunun'una.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo muzanu PF vapotiri chasi vanoti bato ravo harina nhuna nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Ndofunga vekuzek vakati kana mapato anenge achida kuodita vane mari yavo vane kodzero yekunge vachikwanisa kunge vachiita izvozvo, asi iyo zeki yakati haisi kukwanisa nekuti havana mari yekuvakwanisa kunge vachiita izvozvo ivo. Saka haina ndione pane chakaipa vanenge vachikwanisa kunge vachida kuodita, asi isusu seZANU PF hatiri kuona tine dambudziko nevoters roll iripo.
Imwe nhengo yeZANU PF vachapadzwa mugwadi vanoti zvave pachena kuti bato ravo richakunda musarudzo, ndosaka mapato anopikisa ave kutsvaga zvinongwa. Vamugwadi vanoti Zimbabwe Electoral Commission iboka rakazvimirira, vakati zviri kutaurwa nevemapato anopikisa izvi ndezvemugodzi matsuro.
Zimbabwe Electoral Commission institution yakazvimirira yoga kuti iite basa resarudzo munyika inoyi, asi tinoonawo kuti mashoko avavo wekuti ngati chinjei chakati chakati chinoda kuitwa iko zvino, musi uno vanga vachiti ngatiisei mafesi evanhu pavoters roll, vanhu vese vaone mafesi avo, izvo zvinova zvinokanganisa yatinoti secret kana kuvanzika kwokuvhota. Saka isu kuZANU PF tiri kuti aiwa mashoko okuti voters roll yake nemashoko ekuda kuisa zvinhinga mupinyi zvokukonzeresa kuti election isarudzo dzisaitwa, nokuti kune vaakuzviona tikuri kuinda zvinhu izvi. Nyika yaenda iyi havakwanisi kuhwira maelections.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti komisheni yava ina mari yekuti gwaro iri riongororwe nevemakambani akazvimirira, vachiti vakatotsakura vakazunza kare. Amai Chigumba vanotiwo komisheni yavo yakasununguka kupa vese vanoda gwaro revavhoti, asi vanofanira kutenga gwaro iri kubva kukomisheni yavo. Vakaenderera mberi vachiti gwaro revavhoti rakabudiswa nekomisheni yavo igwaro rinokwanisa kupenengurika uye risingakwanisike kuti richinjwe zvariri nevanoda kusvibisa zita rekomisheni yavo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatinoda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingatiyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture avo, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti vari kuda kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavota. Ava vari kuchemawo vachiti inini seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicha edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nekuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazed, mavapa madate of birth, mavapa maadresi. Mukazovapa mapicha edu kana muri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka, hatizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe muri dzedu dzaingwa nematsotsi aya awana chii zviri pavoters roll.
Veruzhinji vakatarisirwa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vavatungamire musarudzo dzekanzuru, sarudzo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.